Vashara pamusangano wavaita nevaiva vana mujibha nana chimbwido munguva yehondo pamusangano wavaita manheru ano. Vamunangagwa vati nhengo dzechikwata cheG40 dzakasununguka kudzoka mumusangano wavo. Nhengo dzeG40 zhinji dzakasara dzisina chadzakabata panyaya yemasimba zvichitevera kupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa.
Panguva yegama toks makamira makamira makaenda kukazouya ava manje
chakadai mutevedzeri wasachigaro wesangano rana mujibha nana chimbwido amai Josephine Gandia vaudza vamunangagwa kuti vanoda kurapwa pachena sezvo achiti homwe dzeruzhinji rwavo dzakaboka.
Kwanopamba hatidi kuti tifudze hapa tichitaure kana zvokuenda kuna baba tinotaura tiri mbamedu asi kete pano apa taikumbira kuti muzotipongova iyoyo asi zvishoma zvandingangotaure purezidendi ndezvekuti vana venyu honai vakura kana vanhu vakura kudai hatina anotirapisa hatina mamedical aid taingokumbirawo kuti vana venyu ava dai vangokwanisa kunge vachirapavo.
Vamunangagwa vati vachashevedza musangano wokuedza kugadzirisa nhuna dzana mujibha nana chimbwido munguva pfupi iri kutevera.
Kupfuura makore akawanda 38, 37 years dzadarika musina kuwana kodzero yamusina kuve muchiiwana apo nepako hongu pakaita zvakaitwa asi pakasimbiswa panyaya yemaovetments hapana kuta mutemo wakasimba wakaitwa maererano nemaokurabretes. Zvino kana isu tavatoga pachedu hatina umwe watinobvunza asi kuti tinofanira kungowirira kuti izvi toita here katati toti katati kwete toti kwete tichitaura tega semacomrades pamwe chete nokuti tinozivana kuti takabva kupi takafamba rwendo rupi takatambura sei kuti nhasi vazhinji vapinde muzvigaro zvavari nhasi vazhinji vapinde mabasa avari nhasi vazhinji vasungunuke vachiti we are free in Zimbabwe it is because kune vakazvipira kuti nyika isungunuke. Nhasi uno muchifamba munozvidzwa hamuna chamakaona vaina mwana para asi pana vachiripo nhasi nhanzi kubva pana sekura venyu tinozvokanza we are over 100,000 ma pana breakers can't go away ikati register munare here I understand you mfana pedza vhiki yenyu but I'm sure kune register you will need an authentic register so kutaura kwatina mai galiya kuti totsvaka nguva yokutisangana neexecutive yenyu manyora zvichemo zvenyu kana ndazvikwaiko zvinoizvi ndonzauzaa zvakatimira kosvamu handina kuzviona ndikutozvikuva pana kuna mai galiya zvipana the first time zvamuri kutaura saka zvoda kuti tiwane nguva ndikudanai kustate house
musangano uyu wanonoka kutanga zvapedzisira zvaita kuti vamwe ana mujibha nana chimbwido vadzokere vamunangagwa vasati vasvika vamunangagwa avo vanga vari kumasvingo kuno mumwe musangano vaudza vanhu vanga vari pamusangano uyu kuti havasi kupiwa mashoko akakwana nevanhu vavanoshanda navo muhofisi mavo ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.